kuticha ndinokwanza kukuta rende chekuti vanamukoti vekanzuru vakanyorera kuvakuru kumanagement vachiipa nyunyuto dzavo asi pari zvino vari pabasa asi nyunyuto dzavo dzakasvika mumaoko evakuru inyunyuto dzaatotariswa kuti dzogadziriswa sei
inyunyuto dzipi dzavari kuchema nadzo
havari kuchema nenyaya yemari
tiri kuziva kuti vane mari dzanga dzisiri kubhadharwawo kana tingati maoutstanding payments nekanzuro zvakamirawo sei
ndipo pandiri kuti nyaya dzemari dzavari kuchema nadzo
saka matanha apa ari kutorwawo nekanzuro panyaya iyoyo
nyaya iyi yasvika mumaoko evakuru nhasi mangwanani saka vakuru vakutarisa nyaya iyi kuti vazenge vaine mhinduro dzavangape kune namukoti
ko zvekunzi vashandi vari kunyunyutawo kuti vakambonyorera kanzuru kutanga kwemwedzi asi havana kupindurwa zvinove zvakavatsamwisa
nyaya dzese dzinoita newelfare nevashandi dziri kutariswa nekanzuro
remangwana munotarisa rarakamira sei tichiona kuti vashandi vekanzuro zvikuru vana mukoti vakarangwa mabasa vakawanda vanhu vanorilaya kana kuti vanotarisira kubatsirwa kumakanzuro
ndo nyaya dzanditi zvaiswa nevashandi ndizvo zvekutariswa nemanagement kuti zvigadziriswe pange paine solution inoenda kumberi
panyayawo yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano muri kukwanisawo zvakadii kufambisa makirinika ekanzuro nezvipatara
tine dambudziko gurusa nenyaya yedzemari bhoza hakuna mari yekutenga mishonga mishonga yacho inenge isiko kana iriko inenge ichidhura nenyaya yekuti taakutenga neinterbank rate saka zvinhu zvese zvakakwira saka kunenge kusina mishonga yakakwana
saka pane tarisiro here nenyaya yedambudziko remari iri kuti vashandi mwedzi uno vanowana mari dzavo dzemihoro nokuti tinonzwa kuti havana kutambira muna mei nemuna june
ndo pandataura vashandi emiri kuti nyunyuto dzaiswa nevashandi dziri kutariswa nemanagement ndinenge ndamhanya kumberi kwemanagement izvo vari kutarisa kuti vange vachigadzisa nyaya idzodzi.